Tindarira. Inini tindarira. Chichi tindarira. Taitoda. Dai akaita chokota. Asi kuti ahaterere chitukuta. Tebe dzake dzakavharwa musi. Tebe dzakavharwa ndaneta musi.
Ukasungwa November. Aubude kisimusi. Wewe mira mazara musi.
Wewe mira. Wewe mira.
Mosa yao aichaka mashereni.
Aichaka mashereni.
Mosa yao aichaka mashereni.
Aichaka mashereni.
Aisi mosa yao imosa e mashereni. Che mazuva nezuva vachiti ndini ndakabereka vachiti ndini ndakabereka mai vebenzi havana mfaro vanoche mazuva nezuva vachiti ndini ndakabereka vachiti ndini ndakabereka uyo amasungirira pamuti ndini ndakabereka Padanda, dini ndakabereka. Uyo wamanyora ola wamareva uyo.
Dini ndakabereka.
Aya wende ha.
Kubereka. Unani mera, mai wami jamera.
Mosa yao aichaka mashereni.
Aichaka mashereni.
Mosa yao aichaka mashereni. Mosa yao aichaka mashereni.
Aichaka mashereni.
Imanuero auzi mumero. Uya ufambe nevana. Pava nungwa famba. Pava zanzo para maka. Kupara mosa. Imanuero auzi mumero. Chiuya ufambe nevana. Paya pava nonongwa, vava zazo para maka. Imi wako mana muzazo para mosha. Tirarira,
swa.
Inini tindarira,
swa.
Chichi tirarira,
swa.
Taitoda, tai akaita chokota. Takareva nyaya yake iye chitopota. Asi, zewe. Takafarwa musi, zewe, takafarwa waneta musi. Oy. Mosa yao aichaka mashereni.
Aichaka mashereni.
Mosa yao aichaka mashereni.
Aichaka mashereni.
Aisi mosa yao imosa e mashereni.
Imosa e mashereni.
Mosa yao aichaka mashereni.
Susan Dutter out cheap at. Tidango timageto yu zivare geze kutura ma drugs. Tire geze kupara mosha. Neguti mkutso mandomu kupara mosha. Vaka wanda varume wari handsome but wari mkati. Vakati wari cute but wari mujeri. Oskid ndi bunze vanavano sara waita say.
Dogs in family, swa family.
Much love.
Yeah.
Stay blessed.